mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 10 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana mutatu nevana 304. Zimbabwe Parks and Wildlife Management inoti panofanirwa kuwanikwa nzira yokumisa kuurawa kwevanhu nekuparadzwa kwemisha yavo nemhuka dzemusango. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevana 304, zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete muHarare neZuro. Vanhu makumi mapfumbamwe nevashanu 95 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe neZuro, uye vose vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mana nemumwe 141. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevatatu 83 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu mazana maviri nevanomwe 27 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vape zviuru gumi nechimwe nevanomwe 11,007. Vapora munyika vachiita zviuru zvipfumbamwe zvine zana nemakumi mana nevanomwe 9,147. Mutauriri webazi reZimbabwe Parks and Wildlife Management, ZimParks, vatinashe farao vanoti dambudziko rekuurayiwa kwevanhu nemhuka dzesango nekuparadzirwa dzimba nezvirimwa zvavo rinogona kupedzwa kana mapoka ose ane chekuita nedambudziko iri akaisa misoro pamwe. Vafarao vanoti kubva munandira kusvika nhasi padyo nemakumi matanhatu evanhu vakaurayiwa nemhuka dzesango, vamwe makumi mashanu vakakuvadzwa. Vafarao vanoti dambudziko guru nderekuti mhuka dzawandisa zvekuti dzave kupinda mumisha dzichitsvaka chikafu nemvura.
Dambudziko renzou harisi kungoitika kugashiga chichete, idambudziko riri kuitika kunzvimbo dzakawanda dzenyika. Ende nguva dzakawanda kunotofiwa nevanhu. Kutaura kwandiri kuita nemi gore rino chete tarasikirwa neupenyu nevanhu vanosvika ivo makumi matanhatu 60, zvichiti vamwewo vanosvika makumi mashanu vakakuvadzwa nemhuka dzakasiyana siyana. Asi tinoona kuti mhuka dzakawanda ndo dziri kuuraya vanhu. Tingati zvikamu zvishanu kubva muzana vanhu vakawanda vari kurayiwa nemhuka, vari kukwadzwa nemhuka. Saka nyaya yekukariba iyaya inoitika mazuva ese, iyaya inoitika ndo magariro akuita vanhu nenyaya yekuti mhuka dzedu dzawandisa.
Zvii zviri kukonzera dambudziko iri kuti rikure sekutaura kwamuri kuita kuva farao?
Ndo zvinhu zvatogara tichitaura kuti mhuka dzedu dzakawandisa. Saka kana dzawandisa dzinobva dzapinda muvanhu dzichikuvadza vanhu, dzichivaparadzira zvipfuwo zvavo, dzichivaparadzira zvirimwa zvavo, zvinoita kuti vagari vapedzisire kuva ane nzara nenyaya yekuti mhuka idzawandisa. Ndosaka tichiramba tichiti dai zvaikwanisika kuti vanhu vedu vavanewo showiri kubudikidza nenyanga dzenzou, kubudikidza nenzou dzacho. Ende nzou dzacho dzoda kuchengetedzwa. Munhu anodzichengetedza hapana, anodawo muhoro, anodawo kuti awane kurarama.
Bazi renyu rinosimbowana mari kuburikidza nevashanyi vanoya vachiona mhuka muZimbabwe. Hazvisi kukwanisa here kuti zvinge zvichiraramisa bazi irori kana kuwanisa mari bazi irori kuti ringe richigadzirisa dambudziko iri?
Gore rinoranga rakatiomera zvisingambobviri, nekuti tinosorarama nemari dzinobva kuvashanyi. vanoya muno achibhadhara mari. Asi pari zvino munoona sekuti pakaita zvecovid hakuna kana mushanyi mumwe chete andinorangarira akauya muno. Ndaitotarisa kuona kuti kubva muna April kusvika ndofunga muna August manje manje apa hapana kana mushanyi mumwe akabva kunze kwenyika. Zvinoreva zvekuti panga pasitorina kana mari yacho yekuti vashandi vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vanoona nezvekuti vange vachiwanawo chinovabatsira. Saka nyaya yekugashe gashe haisiriyo nyaya yega, kune nyaya dzakawanda dziri kuitika kuBikita, kuChiredzi, kuNkai, kwaMutare, kuChorocho, kuLupane, kuHwange, kuBhinga, kukaribha kwamurikutaura nekwako kuBite Bridge. Inyaya dzakatekeshera nenyika dzinoda kuti dai taita muonera pamwe chuma chemuzukuru tabatsirana kuti dambudziko ratiri kusangana toripedza sei.
Kwaivo vagari havabvumudzwe here kuvhima vachitapudza mhuka idzi?
Ndo mutemo wanda kutaurirai uya wa1975 weParks and Wildlife Management Act. Mutemo uyu ndingandoti inini mutemo uyu pachirungu it doesn't speak to the realities of the day. It's an outdated document, it's a colonial document which does not speak to the realities of the day. Nekuti atingati nhasi mugore ra2020 munhu tine mienzaniso wakaitika kumatopos, munhu akarwiswa nedindingwe akarura asi akasungwa. Nekuti mutemo watinawo izvozvi ndobva tokurudza kuti mutemo uyu inofanira kuti hatisi basa redu isusu basa rendere kuti mutemo watinenge tinawo, asi mutemo uyu wawe kare unofanirwa kuti dai vamiririri veparamende ndozvavanofanira kunge varivo vari kutoita izvezvi kuona kuti vanhu vowana sei chouviri, vobatsirikana sei mukurarama kuti vakwanise kuti mhuka dziri mavari vaonewo chinovabatsira, vaendese vana vavo kuzvikoro, vavake makirinika, vanhu vaone mabasa. Ndo chikumbiro chedu izvezvi. Mhuka dzakawanisa dai taiti hatimbofanhi kunge tichimboshupika mari kana kudai tiri kuti dai tazopuwawo rubatsiro nemadhona, nokuti mari yacho tinayo inofanira kuti indobatsirwa tiite vanhu vedu vaone chouviri vachengetedzeke.
Avo vange vari mutauriri weZimparks vati Nashe Farao vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi 10 zvita nyika dzepasi pose dzinocherechedza zuva rekodzero dzevanhu kana kuti World Human Rights Day. Zuva iri rinobva pazuva mugore ra1948 pakatambirwa nesangano reUnited Nations gwaro rinotaura pamusoro pekodzero dzevanhu pasi pose reUniversal Declaration of Human Rights. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti zuva iri rinokosha zvikuru mukuti rinoteuchidza pamusoro pekuchengetedza kodzero dzevanhu pasi pose. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti pane zvizhinji zvinofanirwa kuitwa nehurumende yeZimbabwe maererano nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu munyika. Taedza kubata sachigaro veZimbabwe Human Rights Commission Dr. Elasto Mugwadi, asi nharembozha yavo yange isingadavirwi uye pakuenda pamhepo. Mibvunzo yatatumira kumunyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana yange isati yadavirwa. VaMavhinga vanoti vanovimba kuti hurumende icharamba ichiedza kutsvaka nzira dzekusimbisa nekuchengetedza kodzero dzevanhu.
Nhasi izuva rekucherechedza kodzero dzevanhu pasi rose pasi pesangano reUnited Nations. MuZimbabwe kodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo renyika rinova mutemo mukurukuru munyika yese unotaura kuti vanhu vese vane kodzero dzinosanganisira kodzero mune masimba ekuvhota, kodzero dzekupa pfungwa dzavo, kutaura zvitendero, kodzero dzekuti vawane chikafu chakakwana, dzidzo, mvura yakanaka, zveutano, uyezve ibasa rehurumende kuti izadzise kodzero dzevanhu, ichengetedze kodzero dzevanhu, ishandise mari nenzira inosimudzira kodzero. Kukaita matambudziko anenge denda reCOVID-19 ratakasangana naro senyika mugore ra2020, nyika inotarisirwa kuti ishandise mari nezvimwe zvikwanisiro kuti ichengetedze utano hwevanhu vese nekuti ikodzero dzevanhu vese kuti vave neutano hwakashambidzwa hwakanaka.
Zimbabwe yakamira papi maererano nezvemitemo inochengetedza kodzero dzevanhu? Dambudziko riripo nderipi?
Pane mitemo inogadzwa yakasiyana-siyana kuti kodzero dziremekedzeke, asi dambudziko guru ratiri kuona muZimbabwe nderekuti kodzero zhinji hadzisi kuremekedzwa, hadzisi kuchengetedzwa. Iko zvino tinoziva kuti mugore rino ra2020 vanhu vanodarika 8.6 million vemuZimbabwe havana chikafu chakakwana. Vanotopona nekupema, nekusunza, nekupuwa chikafu nemasangano anoyamura vanotambudzika. Tinoona zvakare kuti panyaya dzezveutano munyika vanhu vari kutambudzika, havasi kuwana utano hwakaringana. Zvipatara nemakirinika hazvina mishonga, hazvina vashandi, hazvina zvikwanisiro. Idambudziko guru iroro. Tinoziva zvakare kuti chero muguta guru reHarare kana mamwe maguta anosanganisira kuwabulawayo, Marondera, Chinoi, Kadoma, Kwekwe, hakuna mvura yakakwana inokwanira vanhu kuti vanwe yakachena. Idambudziko guru rinobata kodzero iroro. Saka hurumende ine basa guru kwazvo rekuti ione kuti itore matanho anobatika ekuti izadzise nekuchengetedza kodzero, kuti vanhu vawane mvura yakanaka, kuti vanhu vawane chikafu chakaringana, kuti vanhu vawane utano, vave neutano hwakaringana, kana utano chaiwo hwepfungwa. Nekuti iko zvino tiri kunzwa matambudziko akawanda ekuti vanhu vari kurasika pfungwa nenyaya dzekutambudzika nezvimwe zvakadaro. Zvinoda kuti hurumende ishande nevamwe painenge isina zvikwanisiro, ikumbire nekuti sangano United Nations ndo rinotungamira nyaya dzekodzero pasi rose, rinogona kubatsirawo kupema kune dzimwe nyika dzakabudirira dzine mari kuti dzibatsire nyika yeZimbabwe. Chero nyaya dzedzidzo chaidzo, tinoona kuti Zimbabwe yakambinga ikasumukira, asi iko zvino yava kuderera. Tochipedzisira nekuona kuti kodzero dzevanhu mune zvematongerwo enyika ndo dziri kunyanya kumbunyikidzwa. Makore apfuura tanga tichiona kuti zvechokwadi vanhu vanga vachishungurudzwa, vamwe vachisungwa vasina mhaka. Mugore rino tanga tichiona vatapi venhau, vatsigiri vemasangano anopikisa kunyanyanya reMDC Alliance, zvakarewo vanotungamira masangano akasiyana-siyana semasangano evadzidzisi vemumaruwa nevamwe vanga vachishungurudzwa, vachisungwa, vachikandwa mumajeri vasina mhosva. Matambudziko iwayo.
Nyaya yeuori inokanganisa sei kusimudzirwa kwekodzero dzevanhu?
Uori idambudziko guru munyika yeZimbabwe rinoita kuti kodzero dzevanhu dzisachengetedzeke. Nekuti kana mari yanga ichifanira kuti ibatsire kubazi redzidzo kana kubazi reutano kana kupi kupi, mari iyoyo ikatorwa ikaiswa muhomwe manyamunhu, zvoreva kuti nyika haichisina mari. Mari ngatiti yekumangoda kumadiamonds, kana ikabiwa nemakoronyera, nyika inosara isina mari yekusimudzira zvipatara kana kusimudzira zvikoro kana kuitawo zvimwe zvirongwa zvinosimudzira kodzero dzevanhu.
Sevanhu vanorwira kodzero dzavanhu, chii chamunotarisira kubva kuhurumende?
Sino tinovimba kuti hurumende icharamba ichisimbisa nekutsvaga mazano ekuti itungamidze kodzero dzevanhu. Nekuti kodzero dzevanhu dzakabvira pasi chigare nguva yana mbuya nehanda. Kuzvitonga kuzere ikodzero, kusununguka rusununguko ikodzero, kuwana minda ikodzero. Zvese izvi zvinoda kuti zvitsigirwe, kwete kungotaura nemuromo chete.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica, Vadhe Wamavhinga, vari parunhare neStudio 7. Masangano anoongorora sarudzo munyika anoti sarudzo dzematunhu madiki dzezanupf dzema district coordinating committees dzinoratidza kuti nyika inokwanisa kuita sarudzo dzema by elections ayo akambomiswa nekuda kwechirwere checovid-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Such a garo with Zimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vanoti zvinoshamisa kuti hurumende yakabvumira kuti paitwe sarudzo dzemuzanu PF kunyange yakambomisa sarudzo dzose dzemakanzuro nedare reparamende ichiti iri kutyira kupararira kwechirwere checovid-19. Izvi zvatsinirwa nemukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoona zvesarudzo rakazvimiririra reelection resource center kana kuti ERC vaSolomon Bobosibunu.
Chatingataura pa kuti nguva inei sarudzo dzakambomiswa, sarudzo dzamiswa, tirikuona sarudzo dziri dzatingati mapolitical parties dzirikuramba dzichinge dzichiitwa, nechekuti tinoona kuti kuratidza kuti mutemo wakaiswa hausi mutemo wejekerere, mutemo unotarisa zvinodiwa nevanhu, mutemo unotarisa zvinogononge zvichidiwa nehurumende chete, usina kutarisa kuti mapolitical parties acho nevagari vemunyika yeZimbabwe vanodei. Saka tinoona kuti maby elections chinhu chinokwanisa kuitwa, ari kutotiratidza kuti maby elections chinhu chinokwanisa kuitwa nepamusana pekuti mapolitical parties mamwe chete iwayo ari kuenda kunzvimbo dzimwe chete idzodzo dziri kurambidzwa kuungana, nzvimbo dzimwe chete idzodzodzo dzavari kunzi ikoko ndokwadzisingadi kuti vanhu vange vachisangana.
VaBobosibunu vanoti sarudzo dzezanupf dzaratidza kuti sarudzo dzinofanirwa kurongwa zvakanaka kukurudzira utongi hwejekerere.
Chekutanga ndechekuti kana tichitarisa kana sarudzo dzenyika yatingati planning kana kuti kuronga kana kuti kalenda waro remafambisirwo ebasa chinhu chinofanira kunge chagara chiripo, ichocho ndo chinoita kuti pasazonzi pashaikwa maballot papers voters roll rine mazita evanhuwe vasipo kana kuti ballot paper redu rine vamwe vanhu vasipo. Saka tinoona kuti kana pakaitwa urongwa nenguva yakafanira kusanganisira even sarudzo dzenyika yeZimbabwe, urongwa ukange huripo nenguva yakafanira, tinoona kuti matambudziko iwayo anogona kunge achiganuka.
Gweta uye vari mukuru weZimbabwe Human Rights kana kuti Zim Rights vadzika maibere vanoti kodzero dzevanhu dzekusarudza vamiririri vavanoda dziri kutyorwa pachishandiswa manyepo ekuti hurumende iri kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19.
Izvi zvinobuditsa pachena kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuenderera mberi pachishandiswa excuse yekuti iyo tiri kuda kuedza kurwisana nedenda recovid-19. Masvondo mashoma apfuura pakabuda mutemo iwoyu wekumisa maelections takataura nyaya iyoyi nguva yacho iyoyo mucharangarira kuti kwanga kuchangobva kuitwa maprimary elections ezanupf kwachivi uko ndoo patakabuditsa gwara iroro tichiti nyaya yekumiswa kwemaelections haiinei nechekuita necovid-19.
Asi mutauriri weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vakawani moyo vanoti hurumende ndiyo inovapa mvumo yekuita sarudzo. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvemitemo vaziyambe ziyambe vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Asi masangano anoongorora sarudzo akazvimirira aya anoti kana paine mari nezvikwanisiro zvinodiwa hapana chinotadzisa kuti sarudzo dzemaby election dziitwe. Bato guru rinopikisa reMDC Alliance rine makanzuro anodarika zana nemakumi matanhatu uye nhengo dzedare reparamende dzinodarika makumi matatu dzadzingwa mudare nebato reMDCT rinoti zviri pachena kuti kusada kuita sarudzo kwehurumende kuda kuriparadza uye kutya kukundwa kwezanupf musarudzo. Sarudzo dzaitwa munyika dzakaita seTanzania, Ghana, America nedzimwe pachitevedzerwa kurudziro yakapiwa neWorld Health Organization yekukurudzirawo kuti nyika dzepasi rino dzienderere mberi nesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mbotarisa zviri mumapepa nau anasi. Gurukota reSouth Africa rinoona nezveutano vaZweli Mkhize vazivisa kuti South Africa yatarisana necoronavirus yakapamhidzirwa kubva pane kutanga. Kuroniko rinoti vana vechikoro kuBulawayo vane COVID-19 nevanofungirwa kuti vane chirwere ichi vari kunyoreswa bvunzo dza 2020 vari vega kure nevamwe. Kuroniko rekare rinoti nezuro Victoria Falls yakapiwa uremu hwekuva guta richiva guta rekutanga mudunhu reMatabeleland North, izvo zvinotarisirwa kuunza mabhizimisi muguta iri. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mabukasei kumose vese vashandi vekutudio 7 tinofara nemashoko enyu amunotipa pamwe chetewo nevateereri. Nchiti kumamukasei mabukaseiko, taida kupindurawo mapurisa akapa mutemo wekuti anzi vanhu hafani kubvunza hurumende. Taida kubvunzawo hurumende kuti hurumende iri kutonga iyoyi ihurumende vanhu here kati iri one party state. Kana iri one party state hatifanirwe kubvunza, asi kana yakatsarudzwa neruzhinji rwevanhu tofanirwa kubvunza nokuti hurumende vanhu. Saka hatifanirwe kucha kuvabvunza. Kana ivo vasingakwanisi kubva ipapo ngavabve, hatipewo vamwe hatinokwanisawo kubvunza vachitiudzawo kuti zviri kufamba sei munyika. Ndo mashoko angu chete yayo.
Mamuka sei Studio 7 ndomhoresa mose navateerera Studio 7. Ini ndinonzi Vhits, ndinogara muno muPretoria. Ndoda kumbotaurawo hangu panyaya yehurumende yekuZimbabwe. Ndiri kumbira munechitsuro kuna vamunangagwa kuti ivo vakabvisa vamugaba vachiti hanzi vamugaba vakatenderedzwa nembavha, asi kuzvino tikatarisa manje mararamiro ataa kuita muZimbabwe panguva yamugaba iyozvo zvaa zvakatonaka. Ivo zvinoi zvautadza kubhadhara heti yese haasi kubhadhara vashandi, maticha haasi kubhadhara. Kwose kumwekwese uku hapana zvauri kumboita kana marodhi yese ari kufa, asi vamugaba ngava vachibhadhara nguva yavo. Tendangu
makadini Studio 7 nyangu ndoda kuinangisa pana pazano PF apo. Zuro ndizuro munangagwa akachevedzera kati hurumende yakakanakisa chaizvo chaizvo, kana kudenga hakuna hurumende inotonga zvinogutsa ruzhinji. Nhasi uno hoyo njuga dzamuremera kwamadhaimondi vechienda nawo kunze kenyika vanhu vechitambura muZimbabwe. Nhasi uno Chivengwa akachevedzera kuti hanzi hakuna munhu achabvumidzwa kundorapiwa kunze kenyika. Nhasi uno ndiye atanga kubuda kunze kenyika. Saka kufamba kwevanhu ava vanofamba nepadivi semagakanja, nokuti ndo vakonzeresa vaurayisa nyika. Ndatenda ndini masukume ndiri kuSouth Africa.
Makadiko paStudio 7 ine zita ndinoitwa Isau Kirimi, ndiri kuLimpopo Province kuGiyani uko. Tinotenda nenhau dzamunotipa, ana mukoma Tanonoka Hwande, ana Jonga Kandemiri nevamwe vose. Rambai muchitipa nhau dzamunotipa, tinotenda chose. Ndoti Studio 7 inotipa nhau dzisina kwadzakarerekera. Pane mutaura aitaura achitanzi Studio 7 inotipa nhau dzakarerekera kune rimwe divi, ndinoona senge asiri kutaura chokwadi. Muni iye ndewe ZANU-PF, saka kana pakutaurwa chokwadi vanhu veZANU-PF vanenge vakuti Studio 7 ndeopposition. Isi tinotenda nekugutsikana nenhau dzamunotipa, nokuti munotipa zvinhu zvechokwadi zvisina divi razvakarerekera. Nyika yedu yeZimbabwe yazara corruption. Corruption ndoyawandisa muZimbabwe. Vanhu havadi kutaura chokwadi. Ruling party ZANU-PF ndiyo iri kutadza kutonga, plus inobira maelections. ZANU-PF inotenda. Ndini Isau Kirimi, Limpopo Province kuGiyani.
Makadii vashamirari veStudio 7, ini handichanzwi kunyatsofara kuteerera Studio 7 nekuda kwekuita kwamakuita panhau dzenyu. Kare mainyatsoita basa renyu chaizvo, mainyatsotaura nhau dzenyu chaizvo. Iye zvinoizvi hatishambo kunzwisisa izvo kuti pari zvino izvi Studio 7 chena ndatoti tikarara tisina kuiteerera unotonzwa kuti ndarasikirwa. Asi iye zvinoizvi yaakubhohwa. Vanhu veZANU-PF vatinonyanga vachitaura zvakanyanya, vanhu veZANU-PF ngavaende kuZBC kwavo kwavanoita zvavada neZBC yavo. Kana mimi makatengowo neZANU-PF tinoregedza kukuteererai Studio 7 yenyu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vakasarudzwa kuve mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakadoma zviri pamutemo wavanoda kuti ave gurukota ravo rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika. VaBiden vakaratidza kuvatori venhau vaimbove mukuru mumauto General Lloyd Austin kuti vave gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika kana kuti Defense Secretary. Kana paramende yeAmerica ikavatambira, vaAustin vachave munhu mutema wekutanga kuve gurukota rezvekudzivirirwa kweAmerica. Asi patove nekugadzika sezvo mutemo wenyika uchiti munhu akamboshanda mumauto haafaniri kupiwa basa segurukota kusvika makore manomwe apfuura kubva vaenda pamujandigere. VaAustin vave nemakore mana vaenda pamujandigere. Izvi zvinoreva kuti vaAustin vanofanirwa kupiwa mvumo neparamende kuti vapiwe basa iri. Kudomwa kwavaAustin kwatangidza mutauro pamusoro pekunzwisisana kwagara kuripo kunoti gurukota rezvekudzivirira kwenyika harifanirwi kubva muvanhu vakange vachimbiwa muchiuto. Makurukota ose anodomwa navaBiden achamiswa mberi kwenhengo dzeparamende idzo dzichavabvunzurudza pamusoro pebasa ravadomwa kuti vaite. Guru Leonard Jakata nekambo rwendo rwembiri. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevana 304. Zimbabwe Parks and Wildlife Management inoti panofanirwa kuwanikwa nzira yokumisa kurawa kwevanhu nekuparadzwa kwemisha yavo nemhuka dzemusango. Tashika kumagumo ichirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndinoti moswera zvakanaka.